Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 29 Mbudzi 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reCombined Harare Residents Association rinosvitsa kuparamende zvichemo zvevagari vemuHarare. Dare reHigh Court nezuro rakapa mutongo wekuti vajobsikala vana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya. Mazana nemazana evechidiki vemuZimbabwe nhasi vachapinda mumusangano wevechidiki pasi pose kukurudzira zveutano hwavo nemagariro akanaka evechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzerimwe sangano rinomirira vagari vemuguta reHarare reCombined Harare Residents Association Kiara nezuro dzakamira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu paParliamentary Portfolio Committee on Local Government dzichipa umbowo pamusoro pematambudziko akatarisana nevagari vemuHarare anosanganisira kushayikwa kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara, kusagadzirwa kwepombi dzetsvina dziri kuputika pamwe nenyaya yokupararira kwechirwere chekorera muguta. Kuti tinzwe zvizhinji, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muKiara vaRuben Akili.
Tande tiri kudare reparamende reZimbabwe tichive tinokurukura kana kuti tichive tinoengeja paramende pamusoro pepetition kana kuti tsamba yenyuto yatakaendesa rekaniswa nevagari vekuBlenview musi wa 13 October 2023 uyezve neinotsuki tsamba yeunito yakabva nekumabhuku ichibva kune vanhukadzi maringe nenyaya yemaproportional representation chancellors. Tingati ndichitanga netsamba yeunito yekutanga kana kuti petition yekutanga, tingati yaedza kunyandura dambudziko ratekeshera muHarare iro rinova dambudziko rekushayika kwemvura. Tingati vagari vekunzvimbo yeGenview ndivo vakanyora tsamba yeunito iyi vari komiti yekra vachinyora ivo vachitaura kuti nyaya yemvura inge inge yanyaya yange yakuvhiringidza tingati utano muDzimba, uyezve nyaya yekudhuka kwepombi dzesiweji dzeDzimba dzisingagadzirwe tingati ndodzimwe nyaya dzange dziri mhurukuro dzakange dzichive tinoita nhasi.
Tinomboona nyaya dzeguta reHarare dzichimbokandiranwa pakati pekanzuro yeHarare nehurumende. Hamusi munozodzoswa zvakare heri kukanzuru kana kuti matobva kukanzuru kare musati maenda kuparamende?
Ndikatobva ndichitoona tsamba dzenyuto zvakare kuna meya kunopenda kuna town clerk tichiri tinokurukura nyaya idzidzo dzinogadziriswa. Tingati pakapatisipeta pane water justice indaba ichangobva mukuitwa yevanhukadzi. Tingati kanzuro yeguta reHarare yakava inotura mashoko ekuti zvechokwadi tisunge tiriku resva panyaya yekupa mabasa nokuwanisa kwekezidzivhari. Naizvozvo vaitokumbirawo kuti isusu sevagari tikaita kubatisa pamwe navo zvinogona kutiita kuti tienderere mberi. Izvozvo ndiwo sipiriti imwe cheteyo kange ichibuda tingati kudare reparamende vachiti dai paita mubatira pamwe vagari nematires ofgovernment kana kuti mabando ehurumende ingava provincial central uyezve nemalocal tires ofgovernment. Saka isusu itarisiro yedu yekuti nyaya yemvura ini ndochinichatibatanidza.
Mune nguva here yamapiwa neparamende kuti zvinhu zvinogona kunge zvagadziriswa?
Vati vadari veparamende vataura ivo kuti nguva nenguva vachave vano kuitwa nechimwe chikonzero chekuti vataura ivo kuti vachadana mamwe matingati pachinguto kuti madepartments kana kuti even kanzuri yacho kuti iye kuzopatsana ngudzo dzakakwana uye zvinhu zvipi zvava zvinoitwa. Saka vataura ivo vakatoti nguva nenguva ingati vachange vanoti ingeja kutiona kuti idambudziko iri rava rinogadziriswa.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muKiara vaRuben Akili vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare reHigh Court nezuro rakapa mutongo wekuti vaJob Scala havana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya. Dare ramajistrate rainge ravabata nemhosva richiti vaikanganisa kuferefetwa kwenyaya yokupondwa kwaMublessing Ali, vaScala igweta remhuri yamuzvare Ali, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravaScala vaHarrison Nkomo kuti tunze zvizhinji.
Tanga tiri mudare guru reHigh Court apo High Court yatora yapa mutongo kuti aiwa zvakaitwa namajistrate Muzvare Marehwana zvogofa zvokubata vaScala nemhosva yeobstruction cause of justice aiwa izvo vabva vasendeka mutongo parutivi vakati aiwa vachoScala havana mhosva.
Yai vainzi vainge vaita sei chaizvo?
Vainzi ivo vainge vaadresa kana kutaura nevanhu vanga vari panhamo yaMublessing apa pakati kuna tine chitevizha vachiti ivo vanhu vanga vaungana kuti vacheme muwa waurawa neZANU PF, zvinova izvozvo zvemapurisa zvakavabvisa mugwara rokuronda uyo anonzi Pius Jambanga achinge anga aponda Mublessing Ali inonzi pachirungu obstruction of the course of justice. Saka naizvozvo vakabva vainzi vamubatwa, asi sezvandataura zviya Dare reHigh Court raramba kuti aiya kwete kwete hamuna kunge mapurisa omboko nokuti va Scala vakaita zvinhu zvakaita chaizvo.
Asi ivo vachuchisi vehurumende vazvitambira sei? Vari kukwikwidza nyaya here semanzwiro amuri kuita kana kuti hapana zvavataura kusvika parizvino?
Hapana zvavati vataura, asi zvinoshungurudza kuti nyaya yasvika payanga ifanira kusvika. Payasvika apa haifanira kumbosvika ikoko nekuti chokutanga chakati kwakaniswa kutoisa vaScala mubatwa movanyima mari yechibatiso kuti vatongo vari panze kwenguva yakareba saizvo. Tarisa iko zvino vange kutova nemwedzi nemitanhatu gore nemwedzi mitanhatu vari mubatwa vobva vawanikwa vasina kana kana mhosva yavainazvo. Hazvisi zvinonyatsa kufadza chaizvo. Ivo vevachuchisi ndinoona pari zvino vachakanyarara, asi paikakavarwa nyaya iyi vachinzivo vaise mafekts avo ichichisa yedu vakaonekwa vachisara kumashure pazvibozwa.
Kana pasvika nyaya iyi pekuti dare rachenura vaScala, vanokwanisawo here kuti vaende kumatare kuti varipwe nekutambisirwa nguva kwavakaitwa uye kurambisungwa kwenguva yakareba zvakadai?
Zvese izvo zviri mugwara. Tichagara pasi navaScala vakasurekuka vabuda mutapwa votarisa matambirwo anenge aitwa nyaya dzavo dzose kusanganisa naiyo yanhasi. Vaivo vachatiudza gwara ravanoda kuti vatozva. Asi pari zvino hapasati pava nechirongwa chakada kuita saichocho, nokuti havasati vatiudza vaScala saizvi sokuti ivo ndivo munhu anga ari mubatwa ende ndiye client vane kodzero dzekutiudza kuti vanoda kuti zvenyaya yavo ifambiswe zvii.
Vamwe vateereri vedu vangada kuziva vaNkomo kuti zvinoreva here kuti vaScala vakuburitswa mujeri?
vaScala havasi kunge vachiburiswa mujeri nekuti pane nyaya imwe cheke yasara iyo inova yakarambirwa vabhadhare mari yechibatiso vachitongwa vachibva vari kunze iri pana majistrate Muzvare Miti. Nyaya iyi tiri kuenderera pamberi nayo tichipa mashoko edu okukwikwidza padare remajistrate court kubva musi wa11 12 na13 tinovimba musi uyu tikapedza ndo patichaona kuti tiri kuenda kupi. Kana Muzvare Miti majistrate vakatenderana nesu zvinoreva kuti vakurugwa vaScala.
Avo vanga vari gweta ravaJob Scala vaHarrison Nkomo vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Tabatawo mukuru muhofisi yeZANU PF yezvekubudiswa kwemashoko vaFarai Marapira kuti tunze maonero ebato ravo.
SezANU PF tinoti matare anozvimiririra. Matare ane mitemo nemagwaro emagadzira nemagwaro anotaura kuti matare kufenda nenzira ipi kana matare asinga pamutongo tiratidza kuti mutongo wakarema pamutemo vane mvumo yekuti apiro hapana pane dare panonyogwa sare kuti ZANU-PF ZANU-PF inototongwa torwawo matare iwawo tongwawo saka tidzoti isusiwo tiri vatongi vekumatare ikoko tinogozogota kumatongi asei vanhu ngavasade kuti vaise politics panhau dzemhosva nyaya iri mudhota vasikala vari kunzwa nemhosva dzavari kupomerwa nadzo ngatitarisei mutemo ngatitarisei mhosva dzavo semhosva dzavo ngatitarisei kuti mhosva dzavo dzavari kupomegwa pamutemo mitongo yavari kupiwa haienderani here ndo zvatinotarisa isu sezanu-PF hatinei ndokusungwa kana kusunungurwa kwavasikala isu tinongosungirwa nezvekuti ngatimwekedze matare edu abatise basa ravo vasina kutya kuti tikazopa mutongo wechishanzi chakati tidzidze kuremekedza mitongo inobva nematare edu
tingati isusu majaji kana kuti vana majistrate vari kuita basa ravo vakasununguka pasina zvekuchidzirwa kana kuudzwa zvokuita nebato rezanu-PF kana kuti nehurumende
hongu ndiwo maonero edu kuti isu mamajistrate nevanhu vose vanoshanda mutare vanongoita basa ravo vasina kusungikira vasina nevatuma vasina nevambunyikidza vachikuvhura magwaro avo vachiona mhosva dziripo vachiona mafambisirwo adzinofanirwa kuita mitemo yatinoshandisa munyika muno hatisisi takaitanga hatisisi takaigadzira mitemo yatinoshandisa munyika muno iroman yaane makore namakore
mukuru muhofisi yezanu-PF yezvokubudiswa kwemashoko vafarai marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7 Mazana nemazana evechidiki vemuZimbabwe anotarisirwa kupinda mumusangano mukuru wevechidiki pasi pose uyo uchakurukura zvichemo zvevechidiki maererano nezveutano nemagariro akanaka evechidiki pasi pose gurukota rezveutano vadouglas mombeshora nevamiriri vemasangano akaita semyage zimbabwe unesco un population fund unicef unaids world health organization Plan International nevamwe vanotarisirwa kuva mumusangano uyu uchaitwa paCrown Plaza Monomtapa Hotel Harare. Tabata mukuru wesangano revechidiki replatform for youth and community development vaClaris Maduku kuti tunze zvizhinji.
Isu vose platform for youth and community development ivo pamwe nevamwe vese muzimbabwe muno chirongwa chiriitika pasi rose vari kupendererawo zuva iri chanunge richifambira mberi musi wechitatu kuHarare paCrown Plaza musi wa 29 November apo vechidiki vazhinji vari kukokerwa vatinoti maadolescents vanenge vachiuya kuti vasanganiwo nevamwe muno muzimbabwe tichiita hurukuro inosangana ndezvipi zviri kusangana kunyanya nevechidiki vatinoti maadolescents vavo zvingavabatsiridza kuti vaone ramangwana ravo rakajeka kuti vasekiwe ramangwana rakajeka chirongwa chiri kutageta zvingati 1.8 billion mupasi rose saka zimbabwe neimwewo yenyika dziri kupemberera zuva iri nekuti zvinooneka zvakakoshawo mukurarama kwatiita semuzimbabwe kuti tinofanira kunge tirivo vanobatsiridzana vechidiki vari muzimbabwe vechidiki vari muafrica vane zvakawanda zvavari kusangana nazvo zviri kuvatadzisa kuita achieve their full potential takanyanya kutarisa munyaya dzeutano ndo patakanyanya kutarisa ikoko saka muchaona kuti purogiramu iyi ichange iinewo muminister wehealth and child care vadouglas mombeshura kunge tivachibatsira kuita mukuru anoremekedzwa chirongwa ichi
chakakonzera musangano wakadai pane vechidiki chii
zviri kuita zvekuti pasi rose zviri kuoneka mutsvagurudzo dzakawanda wanda dziri kuita zviri kuoneka kuti vechidiki vazhinji vave kurasikirwa nekuchengetedza atingati yavasina maskills anoti masoft skills and mahard skills ekuchengetedza ravo ramangwana zvinhu zvavava kunyanya kuswera vachiita zvinhu zvinenge zvimo zviri technical makombuta nezvakadaro asi unokona zvinhu zvacho zviri kuvatadzisa kuita achieve their full potential nekuti mukurarama kweupenyu hwavo umu mune zvinhu zvakawanda wanda zvinovaraidza zvatinga ti muchirungu disinformation yekuti vanenge vakuvaraitika vasakwanisa kuita izvo zvinoita kuti nyika iyenderere mberi nekugara pane matambudziko akawanda vava kusangana nawo akafanana nekutya dzakanyaya dzemadrugs and substance abuse dzinokanganisawo mental health nyaya dzezveutano muri muno mupenya mana Africa muno tinoona kuti vazhinji vanenge vachiroora nekuroaivechivari vadikidiki zvokanganisawo zvakavo saka ndo matambudziko ari kusangana nevechidiki vakawanda anovatarisa kuzoita tingati full potential tichiona kuti iro nyika yedu pasi rose vakanyanya kuwanda pademography yedu yepopulation vakawandira kune vechidiki saka izvi ndo zvanyanya kuti ava ngatisangana izvokuti vechidiki vacho vachitaura mazwi avo nekuti pane research yanga isiri kungoitwa ekuti vechidiki vataure vega nekuti maprograms mazhinji anga achiitwa anenge ari ekuti vamwewo vasiri mucategori iyo yemaadresi ndo vanenge vachitaura vachiinfluenza yatingati programming saka akakubata vechidiki vachipisitsvake zvavo ivo vataure vega nemazwi avo asi vaya vanenge vachiuya vatingati maadvocates kana kuti stakeholders anenge achingofaciliteta kuti vechidiki ava vataure zvinovanetsa zvavanoda shuviro dzavo vachipiwa rutsigiro support for them kuti vakwanise kuita achieve that potential saka ndingati ndozvinhu zvanya musangano uyu ungochienderera mberi it's a global campaign totageta 1.8 billion adolescents.
Vamadhugu, chimwe chinakwa chatinoona pakuungana uku peyoung people for change campaign, pane zvamakanangana nazvo here segungano kuti munoda kuti zvishandurwe zvipindudzwe zvichinjwe ndezvipi zvimwe zvamunotarisira kuti mungakurudzira kuti zvichinjwe?
Zvakati wandei ndezvekutiwo tinoona kuti mabazi mazhinji vechidiki havasi kunyatsopinda vanozouya imo vachita kunge vaita zvekupuwa amnesty kuzi vavatakwana apo saka ndee kutiwo mayoung people including these adolescents vakwanisa kunge vaine varo yekuti vakwanisa kunge vakupindawo mune nyaya dzematongerwo enyika yatingati kuita involved in the governance nedemocratic processes dzenyika uyewo kuti vechidiki havakwanisa kunge vachirama vaine utano hwakakwana like tiri kuona kuti munyaya dzezveutano mune zvakawanda zviri kukanganisa vechidiki nekuti vamwe vacho vakufawo vari vadiki vasina kunge vasvika vari saka nyaya iripo ndeyekuti vana vechidiki vakwanisa kunge vaine mukana wekuti zvinyatsozivikanwa kuti zvinodiwa nevechidiki ndezvipi zvisiri zvokuvafungidzira what do young people want so the meeting yedu iri kungoda kupa stamp of authority kuti vechidiki vari kuda izvi vachizvitaura vega vasiri kupihwa nevamwe asi zvikuru ndezvekuti vakwanisa kunge vachikwana pauya maissues atinoti aya kuzotaswa mainstreaming maissues ayoung people in addition to maquota system kuti vachikwanisa kunge pakuti kana tadhila nenyaya dzevechidiki vechidiki ava ndo vanenge vari pakati pezvinhu zvavo zvavanenge vachida uye vasingafungidzirwi kuzi vanodei so ndo zvinhu zvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisa musangano pahurumbe dzinenge dzichiitwa zvimwe asati atoonazvo tiri kutarisira kuti patinenge tichiita musangano vechidiki vachikurukura tinenge takuzowana feedback inoenderana neivo vacho vasinge vataura vega kunyange tiine zvimwe zvatiri kutarisira tingati maobjectives emusangano ndekuti vechidiki vavo vataure vega usina ari kuvataurira vakwanise kunge vachiparticipata ikwai
avo vange vari mukuru wesangano revechidiki replatform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunhare kuHarare nestudio 7. Zvino yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tinofara chaizvo nebasa ramunoita, asi tine chigununu, tine kugununa nekuti mafunziro emunoite vanhu vese anopf nemafunziro emunoite vesisi hapana kunyatsekujeka, hapana kunyatsekujeka sepaya pamunobvunza muchinzwa vanhu vezanupf vechiti isusu hatisisu tiri kuuraya vanhu vesisi. Vanhu vesisi vanozviabdakta vega, vanozviuraya vega kuitire vekunze. Zvino munodiko kusunga vanenge vanyepera vacho? Munoti mukazviona uye vakanyepa zvekuti chitunha vanotore zvitunha kumochari kune kusina magadhere anogadha ko kana vakavaona vachitora vakadi kusunga vanhu vanobe zvitunha kune zvitunha here zviri kushayikwa kana kune zvitunha zviri kushayikwa nyaya dzacho dzakaitirwepi ndo zvamunofane ku
makadi makadi pastudio FM. Ini ndorawo kutaura nenyaya iri kuitwa neZANU-PF. ZANU-PF zvairi kuita zvekuuraya vanhu tiri kuzviona. And ivo vatungamiriri veZANU-PF vanenge vachitaura kuti CCC iri kuurayana pachayo. Vari kuurayana pachavo, vari kurwana pachavo. Kunyange zvikanzi CCC vari kuurayana pachavo, ivo sevatungamiriri vari kutungamirira nyika havatarisi vanhu vachiurayiwa. Wai vasiri kutora action. Saka vanofungidzira kuti isusu tiri madofu ekuti totadza kuona kuti ivo ndo vari kuuraya vanhu. Toda kuvaudza kuti zvavari kuita zvese izvi hakuna kwazviri kusvika.
Mamutulincuve, mamukase, mamukase pastudio 7. Ndokumbira kumuti udzirewo vamutulincuve kuti mabhondi avari kuda kuisa bhajeti yenyika iyo haachashandi. Unogokwe chaiko chaiko vanhu havachatombodi kana 100 bhondi yacho havachatomboidi. Havachatomboidi kana kuibata kana gozo vari kutaura kuti mangwana inofuma yakapera vhali inofuma yakapera simba tozoita sei. Atiudzirewo vamutulincuve vavo kuti ngavaise bhajeti yenyika maUS dollars. Vakapiwa maideas kare nemakomana veCCC avo vana vatendai biti nana vachamisa avo kuti hayo hazvishande chunhu havashashandi ngavadzosere chimuti kuvarinzi vacho kwavakaba maelections ngavamadzose vanaunzi maelections echokwadi kuti zvinhu zvifambe munyika vanhu vari kutambura vegore rino hakuna mvura vanhu vari kutambura izvozvi haasi kunogoko kusina maminerals havanhu vari kutambura zvisingaiti.
Hai tine kuchema chemanga vabudise jobhuskara jobhuskara nemhosva iyi vabudise skala ngavabudise skala tiri kuchema negamba redu ringoritamba ichinetegwa zvinhu zvisina matoto ataurirei kuti vamoblessing ari ngaasa ngaasungwe munazvo ngavakauraya moblessing ari osungirwa nyaya idzodzo. Haya tokumbirapo mutiudzive vamunangagwa kuti vasadaro vachabva kugwaza pachigaro neuyu ari kurikola vanhu uyu ari kurikola vanhu vomublau hapana zvaanoita achirikola vanhu achirikola vanhu munhu weZANU-PF tatenda hangu musvitse shoko rangu iri wana munangagwa chamisa varamba vakatsika ipapo pavakatsika
apo pastudio 7 mamukasei vana mukomati anonoka hwande mamukasei vana mukoma blessing zulu zvese zviri kuitika muZimbabwe is just because of ZANU-PF. Yonyengerera vanhu yobirira vanhu mavhoti vamwevo vavhotera vapedza izvozvo votanga futi kudzvinyirira kodzero dzevanhu nekuti mukatarisa chirwere chiri kuitika muZimbabwe checholera ichi chiri kuratidza kuti nyika haina care neupenyu hwevanhu. Dai kwakuri kuti ZANU-PF ine care neupenyu, cholera hachisi chirwere chingabva chaita outbreak zvakadaro mumatowns even kumaruzevha. Hakungaiti chirwere checholera, iwaterborne disease iyo inofanira kurapika zviri easy munyika ine vanhu vane care nevanhu neupenyu. Ngavasadaro ZANU-PF ngaisadaro, yotirova financially, yotirova futi nezvirwere, ko basa ravo ravari kuita saka pari zvinonderei. Ngaisadaro ZANU-PF ngavave nemoyo wekuvanhu wekuratidza kuti vanhu vane moyo. Tarisai vachangopinda papawa kubva paita maoutbreak akaita seiwayaya avasingakwanisi futi kukunda. Ya, ndine blessing sauta South Africa pano paemelo.
Makadi makadiko pastudio 7. Nditai kuudzai mhuri yeZimbabwe kuti wana Douglas Monzora vana namudzuri ava mama assistance zano aya vese vana mudzuri vese handiti vakataka kupusha vachitumira vanhu kuti vadzokere vaende vanhu vakatumira iko zvino izvi vatumira vanhu maonaka kuti vaakuchienda kumba kwavo. Vana Monzora ndo vainzi vanhu vePoland vainzi vaishamisa ngaaende kuPoland ngaaende mota kuta nyika kutora nyika kuita yenyu kuita zvokutambana zve munoona vanhu weZimbabwe ngavakapusa maningi nai amhezo zvima ZANU-PF supporters zvakapusa isi hatina kupusa isi takavhurika kudhara takazviona kudhara kuti ZANU-PF it's a proper system yavanoshandisa nyeba kuti my independent party.
Mamukasei vahwande mamukasei vamise pastudio 7. Ini chiri kundinetsa vahwande ndechekuti ko party CCC sei ichiita maloophole ekusvika pakuda kunotorerwa pati yakanga tikurangarira kuti ne MDC Alliance Douglas Munzora akasvika pakunotora party nama assets ese. Now Triple C Chabango is wreaking havoc zvokuda kutosvika pakunotora party. Sei ichisvika pakunodaro, of course ndinoziva kuti avawirirani namakotsi, asi vanofanira kugadzirawo kuti party isasvika pakunotorwa, because zvinodisappointa vanhu. Hongu tingablame imwe party rimwe divi, but istrategy because ihondo. Asi katiri kuti isisu vasasvika pakuda kunotorerwa chii, party ngavagadzire vaconstitution vogadzira zvese zvinodiwa kuti party inge ichienderera mberi. Ndatenda, ndinonzi gweru gweru zviri maskara.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderani nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Madzimai eSudan vanobva kwakasiyana siyana munyika iyi vakaungana muguta reNairobi, Kenya, kuti vakurukure pamusoro pekupisa kwehondo munyika yavo yeSudan, iyo yave nemwedzi minomwe ichirwiwa. Madzimai awa vanoti mazuva avo haachanzwikwi, naizvozvo vanoda kuti vadetsere mukupedza hondo iyi. Nyanzvi dziri kuedza kununura vanhu vanoshanda mumugodhi nedzuro chipiri vakakwanisa kusvika mukatikati memugodhi uyu vakatanga kubudisa vamwe vevashandi ava vanoita 41 vakavharirwa pasi pasi pemugodhi kwemazuva 11 mudunhu reHimalaya. Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare redzimhosva muRussia rinonzi rakawedzera mazuva ekugara mujeri kwemutori wenhau wekuAmerica Gershkovich, uyo anonyorera bepanhau reWall Street Journal. Gershkovich vakasungwa muna March gore rino apinda muRussia nezvebasa. Bepanhau reWall Street Journal naGershkovich vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderani nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupa izvi zvere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reHigh Court nezuro rakapa mutongo wekuti vaJob Scholar havana mhosva yavakapara pavainzi vakakanganisa mapurisa kuferefeta nyaya iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndoti musara zvakanaka.